mugwaro kuvagari vemuchinhoi mukuru wemapurisa pakamba echemagamba chief inspector Samson Mugwidi vakurudzira vanhu kuti vasayanane nevavasingazive vasatenge zvinhu zvinenge zvabiwa uye kuti vavhare magonhi avo zvakanaka vaenderera mberi vachiti vanhu havafanirwe kusiya motokari pamwe nedzimba dzisina kuvharwa zvakanaka uye kuti vasafambe usiku vakurudzirawo vanhu kuti vaumbe makomiti ezvekuchengetedza ivo nemidziyo yavo kana kuti maneighborhood watch committees mumwe mugaro wemuchinhoi vabenjamin mutema vakambotorerwa mari nemakororo manheru vanotenda kurudziro yemapurisa asi vanoti mapurisa hapana zvavari kuita kuchengetedza vagari vachiti mapurisa anozouya mhosva yaparwa kare vamutema vanoti vakaomba gurupu ranababa padandemutande rewhatsapp muwadzi mavo rekuzivisana nezvevanhu vanenge vachingombeya munzvimbo yavo vasingazivikanwe
polisi haina zvairi kutiitira saka takatoona kuti isusu sana baba tisu tine misha tisu tine vana vari kupondwa nokuti polisi painozouya munhu anenge apondwa kare saka isusu takatoona kuti tizvichengetedze kutoita egrupu ravana baba
sachigaro weboka rinomirira vagari rechinhoi resident association kana kuchichira vaclifford kupeko vanoti vakaita musangano nemapurisa vakavataurira kuti havasi kufara nekuti mapurisa ari kuwandira mumigwagwa pane kuti vafambe fambe munogara veruzhinji
but takawirirana pamiting yatakaita tichivazivisa kuti no tinoda mapatrols awande mafoot patrols ngaawande vakanga vambotaura vachiti hungu chichemo chavainacho ndechemotikari dzavo dzinove ishoma but takakumbira kuti kana tikawana mafoot patrols ndo ari more effective vakataura zvekare vakataura manpower tikanzwisisa manpower but tikoona ukafamba mumigwagwa ukatarisa maroadblocks avo unowana muna mapurisa anosvika 10 paroadblock isusu tiri kuti aiwaka bvisai mapurisa maroadblock roadblock inogona kumanwa nevanhu 2 or 3 vamwe vese ngavawane vachipinda mukati umumu kuchengetedza vanhu
vakupeko vakurudzira vagari kuti vaombe makomiti emaneighborhood watch senzira yekuzvidzivirira kumbavha nemakororo
saka iwo mapurisa kana akauya tichishanda navo muneighborhood tichiwana mukana wokumbotenderera navo tichifamba navo ndinofunga kuti makororo anototiza nokuti izvozvi mukatarisa gororo rabatwa musi uno pambogwapo vanotoroja munzara extension kutogara ipapa vachitoroja vachiita business iro 6 dzango chaya vatotanga kutoterorize vanhu saka kuti vabatwe manje neighborhood watch iri very effective nekuti tip off yatinozosvitsa kumapurisa manje nokuti tikangoona munhu ari suspicious hatina maarresting powers pamwe tinotoita zvokutoti uyu munhu uyu apa madi kupasvikira pambapa apa nokuti vanhu vane vachizivana mukati
nyanzvi munyaya dzemagaro evanhu vasereti mbundi vanoti dambudziko iri kazhinji rinokonzerwa nenhamo yatekeshera munyika
chiri kutuma vanhu kuti vaite zvavari kuita izvi kutambudzika chaiko inhamo
asi vambundi vanowirirana navakupeko kuti mapurisa anofamba nguva dzemanheru mashoma zvichienzaniswa nenguva yakare
mapatrols apa ichokwadi kuti mapatrols aitaka kudzikira ende mapurisa acho zveshuwa vaakuwandira murodhi imomuya ende futi masikati acho tinotombovaona futi vane mabhasikoro vachichovha but tiunongoona kwavanenge vakananga vanenge vakananga ikokuye kumatsiriro ikokuye ndokwavanenge vakananga ikokuye ya ipapo pane dambudziko dai pagadziriswa
dambudziko reumhondi neugororo ratekeshera nenyika yose sekutaura kwemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa kumarindi anovigwa magamba ehirosi eka apo vaiviga gamba major general retired godfrey chanakira svondo rapera
of armed robberies and ritual murders occurring in our country. I thus exhort stakeholders in the criminal justice to speedily deal with these emerging negative trends in our society.
Mukundiri kushikana zvikuru nekukura kwehuwandu hwevanhu vari kutorera vanhu zvinhu zvavo vachishandisa zvombo zvinokuvadza pamwe nevari kuuraya zvine chekuita nemishonga. Ndinokurudzira vose vane chekuita nemutemo kuti vaongorore nyaya idzi.
Vari vemapurisa vagodini Matanga vakamboudza dare reparamende kuti bhajeti riri kupiwa mapurisa harikwane kuti vaite mabasa ose avanotarisirwa kuita. Mumwedzi wachivabvu mapurisa anoti vanhu vatatu vakapondwa muchinhoi, vamwe zana nevatatu vakatorerwa mari nezvinokosha zvavainge vanazvo mudunhu rose remashonaland west. Ndakamirira studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.